Chiripo ndechekuti varairidzi vakamirira musangano uchaitwa uchaange ndouchatiratidza kuti zvakamira sei. Hongu varairidzi vari kutaura kuti kubasa havasi kuda kudzokera, asi tofanira kunzwisisa zvakareva kuti nyaya yedu ndeyekuti nyika inoyi inyika yekuti vanhu fanira kushandiswa demo pese pese. Toda kutanga taita fulfill malegal requirements anodiwa. Kureva izvozvo tofanira kupa government due notice endezvo tichazviita, asi at the same time tichiburita pachena kuti tichipa due notice kudaro mamembers edu ari incapacitated kuenda kubasa. Kureva izvozvo patakaita musangano wesvondorapfuura izvi takaita mose nekuti varaidzi vanenge vachitoenda kubasa 2 days pawiki rega rega nekuti vari incapacitated. Sai tichambotanga takamira ipapo kana vanhu vazvina tazobudirira kuenda mberi tozoita tichiinkriza madays edu plus zvichemo zvedu tichiona kuti zviri kuadhivizwa here. Asi chiripo ndichaiti varaidzi vari kuchema kuti havasi kubatwa zvakanaka. Takamirira zvakare kuti panopera musangano uri kuitwa nhasi ndopatinozonyatsoona kuti tiri kutora gwara ripi, nekuti hatisingari kuti timhanyirire kutaura zvinhu. Kumashure kwataitira tataura zvinhu mamwe masangano ozotichinjira zvatinenge tataura. Taiangwa tikakwanisa kuti tange tinyatsobata chisungo chimwe chete sezvati musangano waitwa hapana chabuda, sezvoita madeclaration yedu sezvataita musangano hapana chabuda tichakutora gwara izvi.
Ndiani vamuri kusangana navo nhasi?
Tiri kusangana nehurumende yacho yese. Tichiona pane mazita emaminista akati wandei. Ndodavira kuti tichaona minista wekufinance, tichaona minista welabour, tichaona minista weeducation, tichaona maminista akati wandei wandei weeconomic planning wacho. Ndepamusana pauri chiripo ndechekuti vadeedza masangano yose zvisati zvamboitika muhistori yenyika ino. Nechongozvizva vati vanodeedza apeis council, musangano uriko wadeedzwa munhu wese neunion yese. Kureva izvo kuti kana tikatatadza kubata chisungo apa inenge iri nhaurirano inenge itadza kuprojisa result iri correct inobata munhu wese. Saka tichatiazoona kuti twapedza musangano todai vati vashandi vehurumende vachazosangana futi totitaurirana kuti totora gwara iri rekanotora gwara iri.